mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 10 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi dzezveutano dzinorumbidza hurumende mukuwedzera masvondo elockdown. Bazi rezvemari rinokurudzirwa kuumba kuvimbika kana richida kupinza muhomwe dzehurumende mari inobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. COVID-19 iri kutapurirwanwa zvine mutsindo mudunhu reFlorida. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevasere 3,918 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevapfumbamwe 19 nezuro. Vanhu mazana mashanu ane makumi maviri nevatanhatu 526 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere ane makumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine mazana mana ane gumi nevana 1,897,414. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru makumi mana nezvina zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu 1,044,365. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana negumi nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi mashanu nevatatu 116,853. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mapfumbamwe ane mazana maviri negumi 90,210. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakawedzera nemamwe masvondo maviri urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown, vachiti kunyangwe huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira vanhu vakawanda vachiri kufa. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yomubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanorumbidza hurumende nedanho rayatora iri vachiti Zimbabwe iri mugwara rakanaka asi hurumende inofanirwa kuedza kubatsira vanhu vari mudzimba. Dr. Madzorera vanoti Zimbabwe inofanirwa kurega kuzvirumbidza ichiti ndiyo nyika iri kuita basa rekubaya vanhu nhomba kupfuura dzimwe nyika muSADC nemuAfrica. Vachiti Zimbabwe inofanirwa kuramba yakatarisana nechinangwa chayo chekubaya nhomba vanhu mamiriyoni mana mwedzi wega wega.
Chirwere cheCOVID-19 chichiri kubhebha zvikuru muZimbabwe zvokuti pari zvino hatingagunun'une kuti hurumende yawedzera mazuva elockdown. Asi chatoda kungotaura ndechekuti lockdown iri yega haigona kushanda, inoda kubetserwa nezvimwe. Ndofunga kuti hurumende ndopairi kukundikana pane zvimwe zvinobetsera lockdown.
Zvimwe zvinobetsera kuti lockdown ibudirire ndezvipi?
Tiri kuona zvino tiri kugara tichichema kuti mabhazi ezupwo ari kugara akatakura vanhu vakazarisa, hamuna social distancing. Hurumende ndiyo inofanira kunge iri kuita enforce social distancing mumabhazi, muzvitoro, kwese kwese. Ndokuti lockdown yedu inzi yashanda. Masabhuku ari kushedza vanhu achiunganidza vanhu mareserva. Tiri kungonzwa maripoti akawanda vanhu vachikomplaina kuti taunganidzwa nasabhuku. hurumende ngaimeke shuwa kuti masabhuku aunganidze vanhu. Pane machechi ari kuramba achimita takambotaura nezvemapostori vhiki yapfuura iyo. Iye zvino tiri kuziva kuti maziyoni anga ariko kudefe uko achimita ari ikoko vakawanda. Izvozvo double standards dziri kuitwa negovernment kuti vamwe vanorambidzwa kumita vamwe vachibvumidzwa dzakashata. Ndozvinoita kuti lockdown isashande. Hurumende ngairatidze nemwoyo wese kuti izvo varoda kuti lockdown ishande, varoda kuti timise chirwere checovid-19 ichi nekugadzirisa zvimwe zvese zvandataura izvi. Masocial safety nets atogara tichichema nawo chirikadzi nenherera hadzisi kuchengetwa. Varombo havasi kuchengetwa. Vaya vanorarama hand to mouth vanotengesa havasi kuchengetwa. Hapana masocial safety nets.
Tinochipedza sei chirwere ichi, Dr. Madzorera?
Chichaita kuti tinasa kupedza chirwere checovid-19 inyaya yekubaya nhomba. Saka hurumende ngaise masimba awo ose nemari yayo yose pakuunza nhomba dzakawanda. Iye zvino kuti timite tageti yedu yokuvaya vanhu vanosvika 10 million by December. Zvinotoreva kuti hurumende inofanira kuunza madosis anoita 4 million pamwedzi vanhu vese vachibayiwa. Tinotenda kuti izvo vakaisa masoja kuti abetsere kubaya vanhu nhomba. Asi chatoda ngorambira ndechekuti masoja ane nhoroondo pakati pevanhu. Vanhu vanotya masoja nemhaka yekushanda kwavakaita nevanhu. Saka vanhu mweya yavo haina kugadzikana kuti vashande nemasoja zvakanaka. Hurumende ngaichisandura zvinhu iite kuti vanhu vave neconfidence mumasoja. Hationi chakaipa pakushandiswa kumasoja. Dzimwe nyika dzinovashandisa munguva dzemacrisis. Asi nyaya yenhoroondo yedu nemasoja iri kuitisa kuti tidhaute kuti izvo zvinogamuchirika here kuvanhu.
Tiri mugwara rakanaka here rekupedza chirwere ichi?
Kuti tiri mugwara here rekuti timise covid-19 hatisati tarasika zvakanyanya. Chimwe chandoda kukumbirisa ndechekuti hurumende ngairege kuramba ichingoti tisu the best musadek, tisu the best muafrica. Aiwazve, haikona kuzvikombeya nevanhu vasiri kugona. Ngatisetei standard yedu yatakaseta yekuti toda kubaya vanhu 10 million by December. Standard iyoyo veiyo inoti guida, kwete kuti tiri kukunda vamwe vamadofu arimo mundima. Aiwa, hazvina kururama. 4 million doses a month, tese toshanda pamwe chete, ndinoona tichisvika patarget yedu.
Avo vange vari vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yomubatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, vari parunhare neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti bazi rezvemari rinofanirwa kuumba kuvimbika kana richida kuti rikwanise kupinza muhomwe dzehurumende mari inobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muzvinafundo Gift Mugano vanoti nekuda kwekuti hurumende yakadzika mutemo weStatutory Instrument 127 uyo unorambidza vezvitoro kutambira mari yekunze, vanhu vane hama dzavo dziri kunze kwenyika dziri kutumira mari kumusha havachaenda nemari idzi kumabhanga kana kuzvitoro sezvo vachitya kutorerwa mari dzavo nemutengo uri pasi. Muzvinafundo Mugano vanotaura mashoko aya zvichitevera kuziviswa kwakaitwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti vari kunze kwenyika vakapinza munyika mari inoda kusvika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mana nemanomwe emadhora ekuAmerica mukati memwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino. Asi vamugano vanoti pamari yose iyoyo hapana iri kupinda muhomwe dzehurumende nekuda kwemitemo yavakadzika yakaomarara. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavakaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vazimbabwenzi vari kunze kwenyika vari kubatsira zvikuru kutounza mari munyika. Ndofunga kuti makaona kuti even maripoti ehurumende zvandinotenda current account surplus tingati inoratidza akaunti yehurumende pakufambidzwa kweforeign currency inopinda neinobuda takaita surplus 1.3 billion last year. Changa chidriver surplus iyoyo and chichaita kuti tiite surplus 2021 madiaspora ari kuunza mari yezhinji iri kuita kuti nyika ikwanise kusara nehomwe inonga ine surplus yepamari dzinopinda nedzinobuda, right?
Mari iyo iri kupinda here muhomwe yehurumende, Profesa Mugano?
Dambudziko rehurumende mari iyo kuti inouya nema money transfers vanoitora pa money transfers voisa muhomwe dzavo vonoisa pasi pepilo nekuti vakaisa mubank hurumende ine tsika dzekudya mari dzevanhu chimwe chakazokanganisa hurumende kuti vazoshayawo mari iyi ndechekuti vakaisa statutory instrument 127 inova inova gwaro remutemo rinomanikidza makambani kuti vashandise official rate yepamusika weauction system mumashopu saka mitengo yakwira nemaus dollars mashops avachatambirewo maus dollars vamwe vaya vari formal saka vanhu vaakutya kunoendesa mari kumashop nekuti vanoshandisirwa rate inonge isikamake sense haungaendi nemaus ako iwe kushop unopuwa rate ye85 iyo rate kublack market iri 140 saka vamuturi vari kupembera zvavo mari iyoyo asi havana chavanowana dai vai nga vasina kusa statutory instrument 127 mari iyoyi yaizoendawo mashop voshandisawo rate yavanoshandisawo mashop vozobhengawo mabhank ivozoionawo mari iyoyo saka vari kupembera hongu ndizvo asi nekuti ivo havasi kuziva zvinoda vana vezimbabwe vanofunga kuti vanhu vezimbabwe vakapusa kunongoti vasa mutemo voteerera kungambudzi kutinhwa hazvifambi zvarike that saka havana chirauro chekutora mari iyoyo
saka pangagadziriswa sei papa vamugana
dambudziko rehurumende nderekuti kunzwisisa chinonzi policy making and policy implementation chii vanofunga kuti vakagadzira policy yavo ndio vachaimplementa saka the best way to go forward is that hurumende inofanirwa kuita policy consultation voita consensus nevanhu vachazoimplementa policy yacho haugadziri policy woti ivo ndio chaimplementa saka sekuti statutory instrument 127 vakangoigazeta under presidential temporary powers zvekumanikidza ndive toti draconian policy saka vanhu vakuti chiimplementa yachona vachaimplementa saka unotanga pakutanga pakuti policy yacho inofanira kunge ichitanga yanzvira zvinoita vanhu pasi kuti sei vakasi kuunza mari nerate yeofficial rate sei vanhu vari kuenda kumusika mutema inhava yekuti ukoku auction system mari haisi kubuda nenguva saka ngavagadzire izvozvoka ngavamire corruption ka ngavamire kakubudisa madiamonds negold
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe varwi vehondo yerusununguko vanoti hapana shanduko yakanyanya iripo pamabatirwo avari kuitwa nehurumende zvichienzaniswa nenguva yevaimbove mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe muri wehondo yerusununguko vaClemence Mabalela vanoti hapana chakashanduka vachiti mari iri kuwedzerwa ishoma zvikuru zvichienzaniswa nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu.
Hapana chakachinja analysis ari kungowedzerwa but mari yacho iri kutora yose neinflation and kuwedzera kwacho is not something new.
Vamabalela avo vairwa vari divi reZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA vanoti kunyange bhiri rinobata varwi verusununguko rakapasiswa muparamende rikaitwa mutemo mwedzi mishoma yapfuura hurumende inogara ichitadza kuzadzikisa zvinenge zvakabvumiranwa.
Even during Mugabe's time, but it's not so nice to mind the implementation yet. Saka panozotanga kuimplementwa this panozotanga. If you look at how things have been going, the rate at which the slowness panozoimplementa panange pasichisanganawo vhetu hanirasara.
Izvo zvinotsigirwa nasachigaro yambovi varwi verusununguko mudunhu remashonaland west vaCornelius Mooni avo vakaudza vanhu pakuvigwa kwerimwe gamba kumarinde emuchinhoi kuti vakawanda vavo vapera kufa zvekuti vashoma ndivo vachazowana zvavakanzi vapihwe nemutemo.
Ndikakutaurirai comrade minister maybe you are not aware tine vafo in less than 10 days muno mumash west vashaita
gurukotara zvekudzivirirwa kwenyika pamwe nemagariro evaimbove varwi verusununguko amai opa mchinguri kashiri vanoti upenyu hwevaimbovi vari verusununguko huchashanduka nekuda kwemutemo wakapasiswa wewo Veterans Act. Amai mchinguri kashiri vanoti nekuda kwemutemo wakapasiswa patove nebhodhi richafambisa nyaya dzavo dzinosanganisira kuvakwa kwechipatara chavo pamwe nekuvhurwa kwemakambani akawanda vachiyamurwa nehurumende uye kuti vasina kuwana minda vapiwe.
Mutemo wakaenda kuparliamenti kumetapo Margate akaita zvinonji maeconomic programs anosanganisa banki nememorial hospitals makambani etourism kuwataita malodges mumapaki akasiyana siyana. Government yakadoneta maasset neminda yawakaisa throughout the whole country ukapiwa minda. The president achipa mawo veterani bhodhi rakachuzwa bhodhi ratowapo nemawo veterani izvo zvichida kudonja bhodhi remakambani.
Studio 7 haina kukwanisa kuwana uwandu hwevaimbovi varwu verusununguko vachiri vapenyu sezvo munyori weboka rinomirira vaimbovi varwu verusununguko reZimbabwe National War Veterans Association vaDouglas Mahia vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimlife.com rinoti vanhu vana vakafa vamwe vaviri vakakuvara nezuro masikati mushure mekukududuka kwemotikari yavakange vari padyo nefilabusi. Zvinonzi mutyairi akarova gomba kana kuti pothole akatadza kudzora motikari mumugwagwa. Motikari iyi yakange yakatakura vanotenga nokutengesa murivo vakange vachibva kunohodha kuBulawayo vachidzokera kumusha kumberengwa. Muzimlife.com nekare Zimbabwe Republic Police vanoti nyaya yekushaya kwemwanasikana Memory Machaya kumarange mudunhu reManicaland yave kutorwa semhosva yokupondwa kwemunhu. Memory uyo akange aine makore 14 akashaya achipona akachengetwa amai vake vasipo uye rufu urwu rwakapanzwa kubva kumapurisa. Newsday rinoti mhuri yemutambi wenhabvu ane mukurumbira Joe Mugabe inoti Joe achachengeterwa kumusha kuZimbabwe. Joe Mugabe uyo aitambira Capes United akashaya nemusi wesvondo kuUnited Kingdom mushure mokurwara nechirwere chegomarara. Mhuri yaJoe Mugabe inoti vari mubishi rekugadzirisa magwaro ekuti mutumbi waJoe Mugabe wounzwe kumusha. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadini pastudio 7. Inini nyaya yangu iri pakuti ndoda kutaura kune avo vose vanonyanya kutaura nepa social media vachipopota vachiti government iripo yazouraya zvinhu yauraya nyika chichi. Ndinoda kuti kune vanhu ivavo vanowanza simba pamuromo sepinjisi asi kana vazouya paground kana kuti vachifamba chaipo vanenge vakangonyarara vachingoti dai vamunangagwa vabva papinda vachamisa. Dai vainyatso kuziva kuti nyika yakambobvepi uye iri kuendepi vaikwanisa kuita zvekuti kana government yachona vachikwanisa kuibvisa vaigona kuibvisa. Zvino inini ndoona semunhu wavanopusha vachitaura kuti dai ariye apinda pachigaro vanopusha munhu ari mumota yake semuenzaniso asi iye akatsika mabhureki bhikozi izvezvo ari kutaura vachiti dai vachamisa vapinda dai vamunangagwa vabva. Vari kuzama kuda kupusha Chamisa asi iye Chamisa wachona izvezvi ari kumboti kudii.
magadi magadi vanhu vestudio 7 ini ndine chichemo chakatisiyani nezvepolitics I'm not a politician asi chichemo changu ndechekuti ndiri mugaro paBechnaf and ndine imba kugrowth point paBechnaf iri under council inotongwa ngemurambinda tinobhadhara mari yelevy everything but there is no development and paBechnaf pamusika ipapa hapana development but mari inobhadharwa inotorwa ichiende ko developwa murambinda vamwe vana izvozvi zvititatakura takurira muBechnaf imomo tine mastende takapihwa ndiana mambo tatane vana vari kuda mastende unozwa kanzire chiti mastende iwawo haazi pamutemo okay chuyai muti katire mastende apinde mukanzire haauyi kuzoita izvozvo saka toshaya kuti chaizvo chaizvo tiri vagari vomuBechnaf munomo totya here kudevelopa mwatakazvarirwa munzvimbo yatakazvarirwa
pastudio pastudio apo makadiko nomukomadzonga nanasesimavelasiya ndinofara hangu asi handifari nenyau ini zviri nenyaya dziri kuitika muzimbabwe zimbabwe yaoma zimbabwe yasvika pakuoma hapana chakanakira chimwe kubva zvakapinda munanga zvinhu zvose zvatova bad to worse kutonyanya kuoma kuomesesa vamugabe vaitori nani zvachose vamugabe vaitori nani nokuti vaiziva zvavanoita vaidzisa maprice control ino vaed hapana nezvinozikamwa kana hapana basa ndirongo updata vanhu vachiponda vanhu kwataura izvo wasumba kungoti nai vedu izvi zvadai watovharigwa kungoti nai mewadai wotovharigwa wotosungwa iyezvo vari kubhizibhizi nokuda kuvhiringa mdc alliance yayayaya yavachamisa
makadii yapopa studio 7 makasimba here ndoda kutaura pamusoro penhomba iri kubayiwa vanhu kuti zveshuwa munhu kana achinzwa akasununguka ngaaende anobayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 bcause hapana imwe nzira inogona kuita kuti tibude mumadhaka atiri kunze kwokungonobayiwa nhomba saka zvoda kuzvipira kuti tibayiwe nhomba zvakakosha kuti tiende tese ndinokurudzirawo vamwe kuti vose vanoda kubayiwa vaya vanoti South Africa inoramba kubaya vanhu vanobva kuZimbabwe kuMozambique Malawi kana inobaya hande tinobayiwa hande vanonzwa vakasununguka ngavaende vanobaya nhomba yekudzivirira chirwere checoronavirus ini ndakatobayiwa handitori bhoa
mangwana akanaka namukomajonga kande miri namukoma blessing zulu namukoma tanonoka wanje ini zvangu ndini pita ndiri kuno South Africa kupolokwani ndichikumbira kuda kuzivawo ngemamiriro aita bato re MDC Alliance bato revanhu bato rinotungamirwa naPresident Nelson Chamisa kuti tava papi nezita remusangano zvakamira sei taikumbira kuziva ngoti mumwe tiri kuna muunzi MDC ai saka tichanyatsokuziva tava kondifisika saka tinokumbira mutibudiro pachena president tizive kuti maelection mavhoti ari kusvika 2023 harawa chembere kumamureserva havari kukondifisika hatichazivi kuti zvamira papi saka tinokumbira president mutiudzewo mutitaurirewo ipapo pastudio 7 mbobudawo muchitaura pastudio 7 kuti zvakamira sei kuti zvakamira sei kuti eshi taakurasika tichazivi tamira papi nemusangano ngoti ei mhonzoro wanetsa mhonzora
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. COVID-19 iri kupararira zvinotyisa mudunhu reFlorida. Chikoro chepamusoro chinoongorora kutapurirwana kwechirwere ichi pasi pose cheJohns Hopkins University chinoti kutapurirana kwechirwere ichi muFlorida kwakakwira nezvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana mumazuva manomwe apfuura. Kubva musi wa30 Chikunguru kusvika musi wa5 Nyamavhuvhu, vanhu vanoita 134,506 vakatapurirwa chirwere ichi. Kunyangwe hazvo chirwere ichi chiri kupararira zvine mutsindo mudunhu iri, gavhuna weFlorida vaRon DeSantis hapana chavari kuita asi svondo rapera vakatodzika mutemo unorambidza kumanikidza vanhu kushandisa mamask kana kubayiwa nhomba. Izvo zvakakonzera vamwe vabereki kuendesa vaDeSantis kumatare edzimhosva vachiti mitemo yezveutano isina simba inopinza vana vavo munjodzi nokuvatorera kodzero yavo yekudzidza. Dr. Gwekwerere vanogara muFlorida vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu iri, vachiti Florida idunhu rinodiwa nevanhu vazhinji vanouya kuzoshanya nguva dzose dzose. Naizvozvo ndicho chimwe chezvikonzero zvokupararira kwechirwere ichi.
Nyaya yeCOVID-19 kunoku iri kutaridza kuti manhamba ari kukwira. Tiri kunzwawo ndufu apo neapo maererano neCOVID. Uye maonero angu ndeyekuti kunoku kune nzvimbo dzokutandara dzakawanda, kwanga kuchiwanda vanhu nguva ino yokudziya yatinotisama. Vanhu vangu vachitobva kunze kwenyika, vamwe vachibva kuna mamwe matunhu vachiuya kuzotandara kuDisney nedzimwewo nzvimbo dzine zvinotandadza. Saka kupararira kwayo kunenge kuchakarowanda. Izvi ndizvo zvandinongotaurawo somunhu unogara muno nezvandanga ndichiona.
Tinoona kuti gavhina wedunhu reFlorida iri ari kunetsana nevamwe vagari pamusoro penyaya iyi. Chii chiri kuitika, Dr. Gwekwerere?
Iko zvino gavhina wedunhu reFlorida vakaisa mutemo wokuti unoda kupfeka mask unopfeka, usingadi haadi, hazvichamanikidzwi. Saka pakadaro ipapapo panoti vhundutsei, nemhaka yekuti kune mamwe mamhando dzeCOVID dziri kubuda idzi dziri kubva kune dzimwe nyika idzi. Then asi isu hedu matinogara navamwewo vandinowadzana navo maski hatitosii, namasanitizer naizvozvo zvesocial distancing isu hatina kuregera. Tinotya bheta kuchengetedza upenyu. Uye vanhu vazhinji ndinoona hangu vakabayiwa, chero vamwe vachizorwara, asi generally ndoona sokuti vanhu vazhinji vemudunhu muno vakabayiwa iwo mainjection okudzivirira utachiona hweCOVID-19. Tongovimba kuti ishe vachatichengeta ipapa.
Avo vange vari Dr. Gwekwerere vari paRunare kuFlorida neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi dzezveutano dzinorumbidza hurumende mukuwedzera mamwe masvondo elockdown. Bazi rezvemari rinokurudzirwa kuumba kuimbika kana richida kupinza muhomwe dzehurumende mari inobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. COVID-19 iri kupararira zvino mutsindo mudunhu reFlorida muno muAmerica. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.